Ini ndini chanonoka wande ndinoku chingamidza ino mufaro ndichiti heino emisoro yenhau dzanhasi chipiri zvita 19-2017. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa vanoti mauto haasi kuzopindira munyaya dzokufambiswa kwerusarudzo kunyangwe hazvo dare ramakurukota rava nevanhu vakabva kuchiuto. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoburitsa huwandu hwevanhu vakwanisa kunyoresa pasi pechirongwa chebiometric voter registration. Boka rinoferefekta kuparwa kwemhosva mumaindastiri reNational Economic Conduct Inspectorate rofefekta muzvina bhizinesi ane mukurumbira munyika vaWinkled Vayo. Vemapato ezvematongerwo enyika votaura pamusoro pekusarudzwa kwavaCyril Ramaphosa semutungamiri mutsva webato reANC kuSouth Africa. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva mamiriro akaita zvinhu munyika kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-1386-0680-15580-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuterera zvimwe zvirongwa zvedu na 8 AM uye na 2 PM mazuva ose. Musakangamwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.